Scenario.
You know it's I. Watch ya no.
Hey, why don't you go to the nemuchato? Apa ndisinga chandinacho. Ndaiti nchazowana mari yacho. Ndozongosimbisa pazvinhu zvacho.
Wechi ndandidi zvekutizira. Kuhamba unenge wanditsikisira. Ndozouya toniwa ndipisira. Kusiya wavacho nekundipikira.
Apa uri busy kupoda. Uchingodeedzera zvaunoda. Wetaura zvegoridhe nemangoda. Nezvimwe zvinhu zvisina oda. Ndakazowana mumwe. Wandakati siki akatipo. Akati yes pa waiti no. Oh yeah yeah yeah. Ndakatora mumwe waramba. Waramba. Ndakatora mumwe waramba. Paida moyo usandinetse. Ndakarora mumwe waramba. Iwe iwe. Waramba. Ndakarora mumwe waramba. Paida moyo usandinetse. Aiwa usandishupe. Zvemba baby, ndaida uite wife ndiri dedi. Waiti hausi redi, isa shitinga daitiri happy. It's too late, shusha shande iwe. Oh yeah yeah yeah. Nyangwe chuwande wande iwe. Oh yeah yeah yeah. Dakatora mwe waramba. Waramba. Dakatora mwe waramba. Paida moyo usandinetse. Dakarora mwe waramba. Iwe iwe. Chandinacho, ndaiti nchazowana mari yacho, ndozongosimbisa pazvinhu zvacho.
Wechi ndandidi zvekutizira, kuhamba unenge wanditsikisira, ndozouya toniwa ndipisira, kusiya wavacho nekundipikira.
Apa uri busy kupoda, uchingodeedzera zvaunoda, wetaura zvegoridhe nemangoda. Nezvimwe zvinhu zvisina oda. Ndakazowana mumwe. Wandakati siki akatipo. Akati yes pa waiti no. Oh yeah yeah yeah. Ndakatora mumwe waramba. Waramba. Ndakatora mumwe waramba. Paida moyo usandinetse. Ndakarora mumwe waramba. Iwe iwe. Waramba.